Mr. Brown. You want to make something sick.
Muzindizi yende gamu sango mune shumba zinoruma. Ndoita murara miro wekutera vamwe. Rwendo rwacho kunorwadza kurarama mambo. Eka mandirangarirawo pamunoro pavadza vamwe.
I'm with.